A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 14th, 2019, and this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the continuing economic crisis that has reached a breaking point.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com. And if you're looking for Shona, go to www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms, which are Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona. So join in the conversation right now.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the continuing economic crisis.
And last month, the government said it was hiking the salaries of civil servants, but those who have received their payslips say their salaries remain the same.
This comes at a time when prices of basic commodities continue going up, diminishing the salaries that are pegged on the RTGS dollar that has also continued to lose value against the US dollar.
And speaking to Talk Radio Capitalk tonight, President Emmerson Mnangagwa reiterated his call for the reintroduction of a local currency, but says this will be announced at the appropriate time.
And this week, Finance Minister Mthuli Ncube, who has repeatedly said the government budget is registering a surplus, this week said the country's supermarkets should start experiencing lower prices.
But some political analysts say the only solution to the country's economic malady is political engagement. Today, some political parties that took place in the elections met as part of the ongoing political dialogue, but the meeting did not include the main opposition party, the MDC, led by Nelson Chamisa.
Join the show right now and tell us what you think about the deteriorating economic situation. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
So if you would like for you to be part of this program, please join us right now.
And our numbers, of course, are 001-202-619-2077, and we'll call you back. The WhatsApp number is +1-202-465-0318.
And you know what to do. If you want to be part of this program, please send us your numbers here on the live feed and make sure that when you're giving us your number, you also include your code number so we can call you.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngodaba oluqhubekayo, udaba lokonakala kumnotho welizwe. Ye, siyabona ukubana impahla ezitolo lokhu intengo iqonga. Kodwa lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhuluma lomsakazo we Capitalk eHarare lapho ayazise khona ukuthi hayi impela imali yeZimbabwe engakaphiwa legama, kodwa uthe yena hayi sizayaziswa isikhathi singafika. Lokho kwenzakala umnumzana Mthuli Ncube, yena engumphathi ntambo wezenotho, esithi kunsukwana ezilandelayo sizabona intengo yempahla yezitolo isehla. Asazi ke ukuthi kuzayenzakala lokho. Ye, ngokunye sifuna sixoxe ngakho. Ye, lingasitshayela ke ucingo. Inombolo zethu 202-465-0318. Ngiyaphinda njalo, ye, liyafaka ke +1-202 0891-465-0318. Izo inombolo ezile WhatsApp. Marvelous.
Aiwa, kune wavachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi turi kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi. Nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ivo paCapitol Radio vachiendazve vachitsinhira kuti nyika ichange yava nemari yayo inenge iri mari yemuZimbabwe munguva inotevera, kunyange zvavo vasina kunyatsotaura kuti mari iyi inenge ichinzi chii uye kuti zvinenge zvakamira sei. Uyezve tiri kuona isu kuti gurukota rezvemari Vanturi Ncube nezuro vakataura ivo vachiti zvinhu muzvitoro munguva inotevera iyi zvichange zvaakudzika pamitengo. Saka ndo zvimwe zviri kutarisirwa nevamwe kuti zviri kutaurwa ndizvo here zviri kuitika pari zvino. Taona zvakare vashandi vanoshandira hurumende nyanya vachichema chema ivo vachiti nhasi nemazuva apfuura pavanga vari kupuhwa mapayslip avo emuhoro wavo vanga vachiona ivo mari dzavo dzavakavimbiswa nehurumende dzisina kuwedzerwa. Vamwe vanga vachitochema chema vachiti ivo pavaenda kunotora mari dzavo vawanikwa ivo vakabatirwa dzimwe mari nemabhanga, vakabatirwa zvakare neaya mapesendeji anodiwa kuti utore mari yako, uyezve pavari kuenda kunotenga vamwe vari kuchema chema vachiti vari kubatirwazve pavanenge vachishandisa makadhi. Saka pindai muchirongwa mutiudzo kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi regai timbotaura nemumwe timbonzwa pane hurukuro yaitwa neStudio 7 nemumwe mushandi wemuhurumende anga asingadi kuzikanwa wake nezita achitaura iye mamiriro akaita zvinhu kuti paaenda iye kunotora muhoro wake nhasi zvii zvaasangana nazvo. Regai tinzwe kuti anga ari kuti chii.
Mamiriro zvaiva kuti kunga kutomhanyamhanya ukachinjawo kana ka 10-20 years ekusiyira vadzimai kumba vachitengesa zvinhu kuti tirarame. Panozopera mwedzi kuti ma31 munomaona iye renti ingabedzwa ma-US sometimes nechikafu like ukakwasa kuwana $30 ine kutengerawo chikafu chakati o in terms of mafuta ungaona 6 liters amini pa-29 neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kwazisa zvairasana nyama nechichi ndangaura chitsvagawo marai madhireva muyamuya vanenge vachitengesa zvakati chimeuebhakuhuku nekuchengeta kuti zvakatiwandiwane totonichitengesa kuwedzera kuodha madhinai dzinongova mbenga marand voenda kunana south odza kwavanechavainato nemararanatatu nyika muzimbabwe. Kune mamitings aitwa sometimes unoona paparliament vaenzinoti yapinyi kuti June tichawedzera something ma7 tikuzoona kuti muhoro wavo vatidzikirei vairodzwa nezvinoitika. Saka tichipinda mabhenki achifungidza kuti tichaona iripo kwakona apa isisedi yatodzika because previously mananyaradzo nemedgaid yakatavawedzera tachiwana zvakatiwandira rikayazouya pate zvino. Pane ishu yekuti vane mabank charges avo kozoita 32% yakaiswa naminister of finance yaya nechiwedzero ftip up. Saka zvaakuitika kuvanhu mai mazuva ano ukasvika pane vari kuhodha mahosi amaamaya votoshandisa kadhi zvinozvoda kuti tipe zvishoma zvazvo pane kunotora straight kumabhanks. Mamwe acho anobvuma vamwe vowedzerawo mutengo chiranga achiita $14 monzi kana ya kadhi maruta $17 then 2% zvakare vava nechi panoswipa inobva yadiswa ftip up electronically 2% yachona kwakungorarama zvazvo kuti from hand to mouth.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu mumwe mushandi wehurumende achitsanangura kuti iye paakaenda kunotora payslip yake akaona mari dzake dzakamira sei. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi kwamuri ikoko muri kuita mabasa api uyezve muri kuzvigona here, munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti uchange kwaane mari yemunyika, zvingabatsire here kurandudza upfumi, uyezve pane zviri kutaurwa zvakare nagurukota wezvemari zvekuti zvinhu zvichawanikwa zvichidzika pamitengo, munozviona sei? Pindai muchirongwa mubva mawanikwa imi muchitiudzawo pfungwa dzenyu. Tinotenda vari live feed yedu parizvino tiri kuona pana Gabriel Rwadzisai ari kuti please call me, ndobvaisa namba dzake tichakufonerai. William Geze anzi how are you guys, thank you for the program, it's so good. Aiwa, tinotenda kana muchifarirawo maprogramu atinokupai. Nyasha Gwenja ari kuti iye watching you from Botswana, gamuchirai chiwambutsa, hanzi maswera sei panei pano nhasi pano tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi tichitarisa zvemazwi ataurwa iwo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti iwo nyika ichange yava nemari yayo munguva inotevera. kuti zvinobatsira here izvi mukuvandudza upfumi munozvionawo sei. Saka pindai muchirongwa muwanikwe imi muchinyora nhamba dzenyu motiudza kuti kwamuri ikoko zvakamira sei. Kana muri vashandi vehurumende, maona mapayslip enyu akamira sei. Kana muriwo vamwe vanoita mabasa emaoko, zvakamira sei. Muri kukwanisa here kutengesa uyezve muri kuwana mari dzakamira sei. Simon Chimu Kutira arikuti, good people, how are you? Thanks for the good job. Tonzwa news dzechokwadi. Aiwa, tinokutendai. Gamuchirai Chiwambutsa ati, watching you from Botswana. Ana Masananguro Mubaiwa arikuti, I'm watching you from Karoi. Kwakadiko Karoi uko. Tipewo namba dzenyu nyanya vari munyika, nekuti tinoda kunyatsonzwa kuti imi muri kuzvigona sei. Vari kuKaroi kana muri kuda kupinda muchirongwa, nyorai namba dzenyu makaisa code number, tobva takufonerai. Brian FX Mogete arikuti, I'm watching you from Roodepoort, South Africa. Please call me, ndobva vaisa namba dzavo. Averison Muramba Kudirwa Hanza, I'm watching you from Chipinge. Chris, tine vamwe vari kuChipinge vari kutiona panapa. Gamuchirai Chawamba Nutsa abva vati panamba dzavo ati, please call me. Vadliwayo anzi, maswera seiko sister, marvelous, I'm watching you from Botswana. Viloshi Kutsia anzi, I'm watching you from Cape Town, kuStellenbosch, how are you? KuStellenbosch kwakamira sei. Saka pindai muchirongwa vanoda kuwanikwa vachiwana vachitaurawo pfungwa dzavo ipo pano nhasi. Wanikwai muchinyora namba dzenyu kuti tikufonere. Makaisa zvakare code namba dzenyu. Ndikona Livingstone Chikova arikuti, I'm watching you from Zimbabwe in Gokwe. Ndobva vatipa namba dzavo, tichakufonerai vari kuGokwe timbonzwa kuti kwakamira sei. Chris.
Yebo, marvelous. Ye, bakhona njalo esintwini lapha abasithumele imlayezelo yabo. Ye, ukhona uAustin Ncube othi yena, sengikhona ngabe litshone njani basakazi. Aphinde athi yena ngesilungu, I believe sizokwazi ukuyihlonipha leyo mali, and umongameli kufuneka ayenze isiqiniseko sokuvimba i-black market. Undaba ezinhle mahlanga uthi yena, the situation is very desperate. Lithini lina lapho elingalikhona? Asikhulumeni.
I wonder kunzwa kuti tine munyarikani wedu wokutanga. Hello, Samuel Wadzai. Hello.
Hi, how are you, Murise?
Aiwa, tiri kwadi. Zviintroduce yenyu mubva mataura zita reorganization yenyu tikurukure.
All right, not in the Namkana Mamatipa, and it was Samuel Wadzai, the director of Musangano Nomiria Mastery Vendors, known the Vendors Initiative for Social and Economic Transformation.
Mombotipova Wadzai kuti zvakamira sei panyaya yezveupfumi kune mamembers enyu, zvakamira sei pari zvino? Tichiona kuti nhasi tanzwa mutungamiri wenyika achitaura iye ari paCapital Radio kuti kuchange kuine mari ichange iri yemuZimbabwe, zvingabatsira here izvi?
I think chakakosha ndechekuonesana sevana veZimbabwe patiri iri panguva yakaoma. Vanhu vari kutambura munyika ndochokwadi chiripo. Tingaenda pamaradio every week, tingaenda pamaradio every day tichitaura, but chakati tiri kudiwa nevanhu veZimbabwe ndechekuti ngatigadzirise matambudziko aripo. Kutaura kwandiri kutoita nemi izvezvi kuHarare, ndofunga 3/4 yeHarare haitori namagetsi. Vanhu vari kutambura, tiri kuona maqu arimo, vanhu vaitsvaga fuel, maprices ari kukwira every day. So chokwadi chiripo ndechekuti tinoda masolutions sevana veZimbabwe. We've suffered enough, and matambudziko edu haasi kupera nekuti munhu aenda kundotaura paredio. Matambudziko anopera nekuti pane zvinobatika zvagadziriswa. Nyaya yekuchinja mari yatiri kushandisa, inini pamaonero angu andiri kuita, handifungi kuti ndonzira inogadzira kuona kugadzisa matambudziko atinawo izvezvi. Matambudziko atinawo izvezvi anogadziriswa kuburikidza nokudhila nenyaya yecorruption yatiri kuona inenge iri kuitika muhurumende. Kutyorwa kwemitemo, vanhu vachishandisa mari nenzira dzisina tsarukano, ndo zvinokwanisa kugadzirisa ikonomi yedu. Kana utungamiri hwedu hukatanga kugadzirisa nyaya idzodzo kuti vanhu vanenge vada mari vakaita corruption, vakatora mari, vakashandisa mari dzenyika nenzira dzichizvo vachisungwa, that's the only way yatinokwanisa kugadzirisa nayo problem yatinayo munyika. Tiri nyika ine upfumi pasi rese rinozviziva. Takapfuma seZimbabwe, but vanhu vari kutiza munyika nenhau yenhamo, nenhau yokushayikwa kwemabasa. Saka tikagadzirisa nyaidzodzo dzekuti corruption kune vashoma vari kudya ruzhinji ruchichema nyika yedu inoendera mberi. Handirambe kuti tinoda mari yedu senyika. Yes, tinoida mari yedu senyika, but is it the correct timing yekuti tisiunze mari iyoyo? Handifungi kuti ndiyo timing chaiyo.
Mm-hmm. Maybe, Mr. Wadza, if you can just tell us in English, what's your take on the current state of the economy? We saw the president right now. I think he's still on his interview where he's speaking to Capitalk, and he is saying that the country will have a new currency. Will this help to, you know, revive the crumbling economy? What's your take?
So my take is that I think the fundamental issue that we need to address as a country is economic governance. And I think there are a lot of issues, there are a lot of challenges that we have been facing as a country, and chief among them mm-hmm. is the issue of corruption within the government. I don't think the president has been true to his word that he's going to work very hard to curb corruption. We continue to see individuals that are connected to high offices mm-hmm. engaging in corrupt activities. And this is the reason why we are failing to grow as an economy. We are not failing to grow because we don't have the Zimbabwe dollar. We mm-hmm. are failing to grow because our resources, our national resources, are being misused by a few. And I think this is the first thing that the president and his administration should address. We need to put in place measures to curb corruption at both local and national levels. Everyone, because everything is happening at a very, very, very high pace. Everyone is taking advantage of the loopholes that are existing at the moment. Mm-hmm. So if we are to put in place policies or measures that will curb corruption, I don't think we can be talking about having the Zim dollar as the solution. Mm-hmm. Personally, I don't agree with that approach that will bring the Zimbabwean dollar to address the challenges. We need to do with the policies, we need to do with the caliber of leadership that we put in this important parastatal. I'll give you an example mm-hmm. of the Air Zimbabwe. The appointment that we recently saw, that minister, former Minister Chinamasa being appointed the chairperson of the board of Air Zimbabwe. I don't think that was a very important intelligent move by the president or whoever made that decision. We need to give people with the credibility and opportunity to lead this important
But Mr. Samuel Wazai, some may argue that he was the former finance minister. What's wrong with him being the chairman?
I'm not saying there's something wrong with him as a person. Mm-hmm. I'm saying we have enough talent in the country. There are a lot of youth who have gone through training, intensive training, to manage these institutions. Why are they not giving them an opportunity to lead? We cannot continue to recycle the same, the same old madalas mm-hmm. to lead these institutions. These are very critical institutions for the growth of the economy. Air Zimbabwe is the flagship. I mean, it represents Zimbabwe outside the country. We need the people with the credibility. Chinamasa, we know, he was a minister before, he was the attorney general before, he held almost every ministry in the cabinet. What new ideas is he going to bring?
Mm-hmm. Please hold on.
Mr. Wadzai, can I throw in a quick question there? Mr. Wadzai, yes. We spoke with some people, I don't know if you were listening at the beginning of the show, where one person says that he earns 345 RTGS dollars. Yes. Now, yes. A bottle of Mazoe is costing around $50. So can you give us an idea of how someone can survive with that kind of salary?
Yeah. It does give you an idea of the extent of the challenges that we are facing as a country. I can assure you, my brother, it's a messy, it's a very difficult situation that we are in. Mm. Just to buy basic bread, it's now very impossible for the majority of the citizens. We are talking about $300. There are people who are getting 150 mm-hmm. RTGS. it's nothing. It's like nothing. It's like waiting for nothing. So I mean, it's something that we need now to accept as a country and say, because of the situation that we are, we cannot continue to take things as business as usual. Mm-hmm. We need to address these challenges with all our efforts, with collectivism that we need to put in place. And I don't see that at the moment. I don't see our leadership taking that route. Mm. We need everyone to address the challenges. People are suffering, and that's the reality that we are in.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous. I think we have a caller.
Yes, we have a caller. Hello, caller.
Oh, this is Marvelous. How are you?
I'm okay. Trukutaura nani uyeshe murukupi?
Yeah, murukutaura na Samuel Nyegete kwa Murambinda kuboera.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu kwakamira sei kwa Murambinda kuboera. Taona vanhu vanga vari kuchema-chema vachitsi muoro wavo vawana ivo mari dzavanga vakavimbiswa nehurumende dzisina kubuda. Imimi kwamuriko kwakamira sei?
Kuno kwa Murambinda mukapinda muchitoro munotovhunza kuti ndichiri muZimbabwe here.
Mhm.
Nekuti maprize ari kuno kwa Murambinda kuti utarise kuti anotengwa nemunhu ari kutambira mari iri muZimbabwe. Hazvigamushiriki.
Mhm.
Nekuti kana mbuya vari kumusha vasina even mwana wokuvasapotawo vachide woshuga ingo yechando.
Mhm.
Shuga yonzi $16 2 kg. Fazati pambofungwa kuti vachaenda kuchigayo kunogaisa sadza. Ona MP ouya oadresa oti kuna nambuya siyanai nezveshuga izvi hazvisi zvedu. Dzokerai kudoi, siyanai nemafuta. But iye achitaura pamberi pevanhu ari kumwa mvura yakatengwa.
Mhm.
Unobva washaya kuti shuwa tikuda kuenda kupi nezvinhu zvakadai.
Mhm. Saka dai mimi maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti.
Tinoenda kungogumbura hacho ndechekuti setarisiro yedu kubva patakabvisa vamugabi inhabusi kuti ndowada.
Mhm.
Asi kana ndichitarisawo kubva patakavabvisa ndaiteera chaizvo nyaya iyi zvazvaireva. Vakomana vavaiti tiri kuda kubvisa mbavha ndakatenderedza vamugabi.
Mhm.
But tinotishamisa nhasi ndechekuti vari siriasi kusunga vanhu vari kuti tine nzara. Vachisiya kutiradza mbavha dziya dzakaita kuti tibvise vamugabe. Nekuti kana mbavha dzakanga dzitoripo dzaifanira kuradzikwa nyika kuti vanhu vakanga vachiba ndevavo. Then kana zvichirikavhwa zvavakaba zvacho totangira ipapo tichienda mberi. But zvinoshamisa ndezvekuti zvakatonyararwa zvevanhu ivavo. Asi munhu angoti ndine nzara nhasi nekuti iripo ndikaenda kuchitoro handigoni kuuya nechinhu nekuti homwe yangu yandapuwa nehurumende haikwani. But ndikataura izvozvo kuti bedwe mari yamandipa haisi kuringana nechitoro chiri muZimbabwe ndoyaamhosva. Saka hachaziki ndiwo zvaidzishirwa mugaberi.
Mm-hmm. Ndomboti kwamuri vanyekete, saka muri kuzvibata sei zuva nezuva? Muri kuita mabasa api?
Iye zvinezvi kwangoshindirira.
Mm-hmm.
Kuti nyatsoti basa chairo rinoti munhu ari kurita ndiye ari kurarama. Kuda dzangu vanyasha dzamwari kuti vanhu vafambe vari vapenyu. Nekuti mabasa ese handifungiri kuti pane basa chairo rinoringana kubva kutambira mari nezviri kuchitoro. Dai kuri kuti tiri kuZimbabwe yataifunga kuti tingadai tiri. Zvinhu pamwe zvingadai zvichitibatsira kuti hurumende yedu ingadei ichipindirawo mukukondora mapurize. But nemhaka yekuti hatigoni kukondora mapurize ezvinhu zviri kubva kunze. Saka zvimwe zvese zviri kutaurwa zvekuti toda kuchinja mari, toda kuzodii, ndiri kuona sekuti hazvishandi. Tinotanga kuti tiite ndechekuti titange kuva neindastri yedu, towana zvinhu zvedu mumaoko, then taakuzvikondrora either kuzvitengesa kunze kana kutengeserana pachedu nemitengo yatinogona. Saka tikadhila nenyaya yekungoti toda kuchinja karenzi, toda kusunga mbavha. And unoziva chinoshamisa ndechekuda kusunga mbavha dzemaridzi ukafamba daytime zviri kutoparedhi pari kuti vanotengesa mari vanosungwa. But ukangopinda murengi unoona munhu akabata mari inotyisa zvokuti ndotombofira dei ndiri mupurisa ndaimbovasunga ini ndegai. Tinoona kuti hangu harizi mupurisa, ndongopfuurawo ndichiona kuti handina raiti yacho. asindi kushati mapurisa anonzi asunga vanhu vemari ariko vari kutsvaga vanhu vacho kudenga here nekuti ini nenegedhai ndiri kuvaona vakagara murenge saka ndiri kunetseka kuti Zimbabwe iyi ndiyo here inotaurwa paredhiyo neyatinoona namaziso
saka imi dai maiwana mukana mambobvunzwa kuti saka zvinhu zvogadziriswa sei maiti chii nekuti panapana Fraser Chicks Nathan Enar hanzi sando dzako Mr Nyekete ha muri kubhigwa muchipuwa mahatsi nemalikes panapa taurai tinzwa
ini hangu mukuona generally neno kusiri kuti vanhu vari vane nyika maoko pari zvino havazivi vanhu vari kutarisa vanhu vari kuzvitarisa pachavo pero kuri kuti varitsvaga advice chinhu chekutanga chandakadzangade ndakavaudza ndechekuti patakabvisa vamugabe ndinozviziva pane vari kuti havo tisi takabvisa asi ndinozviziva kuti takabvisa sevana vezimbabwe kutangira ipapo tingade takadzoka patable honai vakomana nyika yakaurawa namugabei sekubvisa kwatakaita kuti nembavha dzakavatenderedza sekutaura kwazvinoitwa ezvino tabudirira kuti taisa vamugabe paside taakutanga upenyu hutsva hunoenda mberi saka isusu sevana vezimbabwe mumwe nomumwe ane maonero aakaita kuti vamugabe vacho kana kuti vakavatenderedza vacho vakauraya papi saka zvii zvatingaite kuti tiinde mberi saka takakanganisika ndekuti tapedza kubvisa vamugabe nevamwe vavo vamwe vakatanga kuti tisi takavabvisa so ndaimbofunga kuti padialogue yangu ndaitoda ano po mangwana mupenyu here handichazivi
vese vapenyu he vana mangwana
right ndaifunga kuti vamangwana po mangwana maimboainvaitawo pachirongwa vambonyatsotitsanangurira kuti zvavakanga vachitsanangura pakutanga nevanyarara ndaitofunga kuti kuda sevanhu vandisingagari navo pamwe vakafawo handichazivi nekuti vanyarara asi pataitaura nyaya iyi teno paripo pavakaita table down zvinhu zvese izvi munhu wese semuzimbabweni opa pfungwa dzake aidha toita transitional government kana kuti tosarudza munhu atinofunga kuti ane capacity yekutungamira zvino iyi nyaya yekuzongoti hatisi takabvisa vamugabe tesi tine masimba haishandi saka izvozvi izvizvi chinhu chiripo chihombe ndechekuti tinozviziva tese kuti kana dialogue dziri kuitwa izvi ndakambotaura one time before kuti kupedza mari mahara kana tisingatauri navamunangagona vachamisa kwete kuti ndivo vane mapato anokosha munyika but tirikuti isusu kana tichiita election indakapinda chikoro chichiti 2/7 itikanti saka haugoni kuti vanhu munhu ane 21 people ndovoti ndiye ari important kutaura ivo paine munhu ane 2 million votes kwete dzakarigwa asi dzakaanaunzwa nevhiki dzati 2 million votes dzo dzine chekuita nenyika dzinofanira kurespektwa saka mukangotanga mati nini hapana chavakakosha iye munhu aine rutsigiro rwakadaro munyika hatibudiriri because vanhu vanenge vakatarisa kuti munhu wavo ari important sekumusarudza kwavakaita saka anofanira kuingurudzwa munhaurirano zviine mutsindo kwete zvekuti zvebhuraibhari zvekuti tida kuti tiite kavharapu kuti european union ione panga tiri kutaura pasina kwatiri kuita
tinotenda aiwa nhasi mabva manyatsotaura tambokupai mukana wekuti mutaure nesu muchinyatsotipa maonero enyu tiri kunzwa kuti watachida kutaura naye foni dzake dzadonha asi imimi munoshandawo here nevamwe vemuhurumende ikwamuri ikoko
ya tinenge tiinavo
vari kuti chii nekuti vazhinji vari kuchema chema vachiti mari dzavanga vakavimbiswa hadzina kubudirira
kana tichitaura navo pakavanda vakatokwanza mapadza kupasikare asi nemhaka yesituesheni yemunyika yekuti ukadisclosa zviri pahana yako zviri negative to the government hausisina upenyu huri safe vamwe vanongoinda kuti tichagodi nekuti ene zvekuenda kubasa zvafana nekuti petimabhilasi ndinenge ndino chikoriri chenyu che$20 then ndoti uyai kuno mutore mari yenyu imi moshandisa $30 yetransport ndio handikupai $20 ndinofunga kuti munenge maradza kufunga ikana mada
aiwa mashoko makuku tamino munotaura chirungu here
handitauri
aiwa muve nezuva rakanaka mune weekend yakanaka ikwamuri ikoko tinotenda chaizvo vanyeketa
mastei
bye bye Chris you heard the Mr Nyekete he went to great lengths to really chronicle what has been happening in his region. He's saying that things have gone up, and he's saying that, you know, he wishes the president would address the issue of those criminals who were surrounding former president Robert Mugabe, that what happened to them, did nobody, I mean, to his, he's saying that he would have wanted to see whatever was promised during that time happening right now. Over to you.
Yes, marvelous. That's quite interesting. We also have some people who are watching from the Ndebele VOA Facebook page. They're also, you know, congratulating Mr. Nyekete for what he was saying. I have here Mr. Austin Nube, who says, well spoken, Mr. Nyekete. And Boaz Jaguru said, oh, he's just watching us. I don't know from where. And Brighton Mzansi Ndebele says, Lichona njani, I'm watching you from Krugersdorp. Yeah, siyalamukela balalele elisikhangele kuFacebook lingasi thumela ke ama inombolo zenu siqoxe sixoxa ngodaba lwezomnotho welizwe ye besilaba kade sikhangelele ukuthi sizaba lengcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela kodwa hayi inombolo zakhe kazingeni njalo besikhangelele ukubana sizaba lomnumzana Edwin Ndlovu owakobulawayo laye hayi inombolo ziyala sizaqhubeka sizama ukuthi sibathinte silethemba singenelisa sizabafaka emoyeni marvelous.
Tirikunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare ngaitiende kwavari. Hello caller. And the love more Kelvin for you, Chris, if you
yes,
can take him.
Yes, kunjani mnumzana?
Hayi siyaphila njani ba?
Hayi siyaphila. Ungapi kwamhlaba?
Oh, ngisejobeki.
Ejobeki?
Yeah.
Ah, okay. Kunjani khona ngapho lamhlanje?
Hayi siyancenganxenga lathi sibona umumo lo sekhaya lo ongahambi kahle lo umumo lo. Sinelibe simangazayo ukuthi umongameli ngoba before isiba ngumongameli ubehamba umhlaba wonke lapha enxenxa amayunivesithi but ukhanya alaba abantu akekho ngitsho lo yedwa obuye ezoyunivesithi imali lapha elizweni ivula amabhizinisi okukhanya ukuthi kule into engahambi kahle lapha.
Kungaba kuyini okungahambi kahle mnumzana?
Uyabona ama-investors omhlaba uma bekhangela iZANU-P babona njengodevuli. So it's wasting time vele into eZANU-P ukuthi lokhu ikuqhubeke ibusa ngoba okokuqala babusa ngokwakhe emthethweni. So bona uma bekhangelele into leyo babona njengosathane. So it's wasting time vele leli bizo ukuthi kuyaphinda kubuyele kube kusalunga futhi yakhele.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Government of National Unity is the best thing over here. Airlines is in Kumakumbula and Government of National Unity 2008 is in Mono. Kwazi kungcono kakhulu ubona abangavele bathi baqala babusa kubebe bodwa vele kuhle kunoka ilizwe lokhu ngathi ongena usathane. So into ehlupha yena le ehlupha elizwe.
Hayi
ama-investors awusoze kube lula ukuthi babuye lapho vele ezilongo labo abantu bephethe. Siyabancenga ukuthi ngabe bona bayathina noma bayamfaka lomfana siyasho ukuthi babamba ama-investors ngoba kuchitha isikhathi vele bona bebodwa nje lokho lama-dialogue la abawenzayo lokho mhlawumbe bedobhana labantu abazinathela utshwala nje bethi bona benza i-dialogue. Kwi-dialogue ejunion nelo esinihlamisa once and for all leyo nje siyibonayo behamba bekhuluma labantu abazinathela utshwala abazinathela iphosto de kuchitha isikhathi lo.
Hayi kuyezwakala mnumzana, sibongile kakhulu.
Kakhulu baba siyabonga lathi ukuchitha nesikhathi umongameli wethu kakasebenzise njengomuntu omdala umongameli wethu athathele umfana kuphela once bakhulumisane once kumbe baphume elizweni lapho bayobonana outside kwelinye ilizwe kumbe lise-Africa outside and then bakhulumisana babuye basilungisele once kuzolunga lapho ngoba le dialogue leya laba abantu bonke labo ma-political lama-three parties le wasting time. Yazi kwefu ku-2023 lokho kunjalo lokho kunuka kunjalo.
Hayi siyathemba kusoze kube njalo ngoba hayi umumo kawumanga kahle ekhaya.
Umumo kawumanga kuhle sibili but silathi siyazama sibili ukuthi ngabe kuyaba nokungcono kodwa hey kuyala.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana, ube lobusuku obuhle.
Kakhulu baba.
Yes, marvelous. We have one of our guests, Mr. Josphat Ngulube. But before we go to Mr. Ngulube, I understand we have a caller.
Yes, hello, caller.
Hello, how are you?
Makadi, enyu tiriwadi.
Ndiri vaiti zvangu.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Na Libya simafundipi ndiri kuHarare.
Ah, kwakadii kuHarare uko?
Ii, kuHarare kuri kurwadza.
Mhm, ya titsananguireiwo muri kunzwa iri mudandaro parizvino zvakamira sei panyaya yemihoro nenyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro.
Ah, zvinhu zviri kurwadza tete mazira.
Mhm.
Nyotiyo kufunga tuma mari yacho nako ikonefita kuti fakuma US dollars. Iro mosi mili kuma $90 $100.
Mhm.
Of which month between uyi convert manje ah zvakaoma.
Saka ya muri kurarama sei zuva nezuva.
Ah, mutongodyo kawani sembo but zvakaoma chiti mazira.
Imimi muri kubata mabasa api?
Teacher.
Ah, okay. Yeah. Tudombunzwa. Imisa teacher saka pamaridza manga makavimbiswa pane zvabuda here?
Ah, pana.
Saka pamaenda kunotora payslip yenyu zvafamba sei?
Zvafamba sei ezvekuti
kuti maona zvakamira sei uye zvino kuti pane vanhu vatambotaura navo vanga vari kuti pavatora payslip vanga vakabatirwa mari nebank. Ndova vazobatirwa futi dzimwe mara mhenu zvakamira mira saka vanga vachiti mari yaunozowana kekupedzisira inenge iri shoma zvekuti kurarama kuri kunetsa.
Zvagara ndizvo mabhenki emuZimbabwe anenge achitotora mari saka kuti uwane mari chaicho yaunenge papeslip hatimbobedi.
Mhm.
Haa, saka munhu zvakaoma kuno kutesa.
Saka muri kurarama sei chimboti pai hatidedi kuti tibva taziva kuti munohora mari yakaita sei but mungotipo in general. Kuti maticha vari kubata pakamira sei asi pamwedzi imi munofanira kunge muchida kuti murarame mune muchida mari yakawanda sei.
Ah, ini chitora vanisa vano zvese ukangobata vakanari iti kana risi kana uchiloja handizvira.
Mhm.
Panozopera kuti mwedzi sometimes unongofunikana mari chikafu kana kupera komba anongo kutokweta asaka zvakatongoma kwese.
Mhm. Muri yakakura sei?
Muri ndine mwana wani.
Mhm. Mhm. Saka poitwa sei apa mukupeta?
Izvo kutongoda kuplace dai pangoita mari neafushanga mari kuti kana wakada kuichenja zvakaita.
Mhm. Imi
pane chese bese watora mari kubhenga ndichizvo.
Ehe.
Chenge chitenga nhasi mangukana chese ndisho saka yese kungovana.
Mhm.
Chakora kuda mari kuti kuti currency inenge yakatsinda kuti kana ukada kuchengeta taka at least inotengwa something kana izvi kana next year.
Mhm. Aiwa pakanaka zvapo tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Chris, we're hearing there from one of our callers who's saying that he's actually a teacher. But he's saying it's true, the salary that they were promised increment never came through. And also, he's saying it's really difficult to live day to day. He's saying he's living hand to mouth. Once you pay your rent, by the time you want to go to work, sometimes you have to borrow for you to be able to travel to go to wherever you are doing your work. So
That's said. Marvelous, we have, like I said earlier on, Mr. Josphat Mzaka Ngulube. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ngoba ulijoyina kuhlelo lwenu.
Ye, mnumzana sixoxa ngomumo oselizweni lapha sike saxoxa wasitshela wena imbono yakho. Ungasitshela nje kathesi ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo elizweni lapha kungakuyini? Singathi thina ungakufaka njani?
Hayi, ngiyabonga baba. Ingakuthi nje okwenzakala elizweni ngathi nje kwenzakala insanansana umtshado wezinja into eyenzakalayo elizweni lakithi. Okokuqala engakutsho ukuthi ubukhokheli esilabo abukho qotho njalo kabuthembakalanga. Singabuyela emuva ngesikhathi kulokhuza ngesikhathi la madoda engena hayi ningakhuluma ningakhumbula kuhle kulesikhathi lapho ngene president wethu wathi kule list yabantu abaxtralize izimali behambisa izimali phandle kwelizwe bebhenka phandle kwelizwe imali zelizwe ngisakukhumbula list yana into esivulalayo ukuthi umongameli wethu mina managist njengeboda ngikhayiza ngifike emthini umongameli wethu umuntu ongenamaqiniso ukhuluma into engahambiyo doesn't work the talk upresident uEmmerson Mnangagwa into esikuleka iZimbabwe ngaphansi kobukhokheli bakhe ukuthi umuntu ongakhulumi iqiniso uhlupho esikilo kaJesse lwenziwa nguye one i-corruption ubugwelegwele obuphakathi elizweni akayenzi mntu ngabo one uyabotha abantu uthi bakotshiwe abantu abakhulu ethombo babotshiwe ohishineli akulake nje one osuke wakhonvictwa wangena ejele kutshengisa ukuthi yisethi ngen-example ngokwenzakalayo ngokuthi engena esithi ufuna ukulungisa amasela la ade gagcele umgayi atshontshayo manje yena kakwenzi ngakhesi lapho esikhona asinike sandawo ngoba one thina ngokwethu ubuso engathi ubuso obufakwa yibukhokheli obukhona buyethusa amazwe angaphandle one kulokusela ukusela kubukhona i-corruption ekhona elizweni kayibotshwa into arresting not working the talk as the president there's corruption I'm not arresting so and so nayabotshwa abantu in the case of dismissal case there is no one who has been convicted and sentenced for corruption, for stealing state funds, for doing this and that. So it's a problem like Zimbabwe is the party that is governing Zimbabwe, which is ZANU-PF under Mnangagwa. Umnangagwa umuntu ozama ngani ufuna ukuthabisa wonke umuntu. So umbulaleli Zimbabwe labantu athi ngama advisors ngeke ngabhala ku Facebook ngathi umnangagwa seze alalele abantu the civilians, the suffering masses. Not abangani bathi anathela bitiye bentshela manga ukuthi ayinto ziright zizajinja umthuli uvuke sithi amapres awehla next month akulanto enjalo is an insult to ebantwini abantu bezimbabwe because akulanto ezenza iproblem esilayo kathesi nge-politics in the country the picture that is depicted by ama-leaders esilayo kathesi they are monsters to the investors they are monsters to business people they are scaring away investors ngendlela abenza ngayo Mnangagwa is not working the talk njalo Mnangagwa is not genuine ngike ngatho ngathi we need genuine talks is we're embarking on it ama demonstrations is because of uMnangagwa is not going for ama genuine talks I problem is like Zimbabwe politics okay ukuthi uMnangagwa kahlale phansi labantu abazabe chamisa uchamisa for 2. something million vote abantu bamvotelayo njalo kulabantu bakubusiness abanye bamhlekela okay ukuthi uMnangagwa ukuze kube confidence like genuine amabandla la iMDC lezandla zasebenza zonke zendawonye kuba nama whisky blowers ukusela sizobe khona ngoba iMDC bazakudinga lapha selitshontsha la bezama lapha selitshontsha akube ngoba lokusela so labantu abangaphandle kwamazwe they now need new lives sebefuna amanga amatsha from abanye abantu new faces ini ungakhangela ukuthi the world is actually is digitalizing very fast we now need young people akukhona ukuthi uzathola ukuthi upresident iFacebook page yakhe imanejelwa ngomunye umuntu kakwazi iTwitter yakhe imanejelwa ngomunye umuntu sifuna umuntu omutsha a youthful someone who is going to leave Zimbabwe umuntu because as long as we've got iZANU-PF as the government eyiyo as i-government ezimabhasi indawo ngoba akulanto etshintshileyo from umgabe sikhiphe nje esinye nje sikhiphe ifridge zasayikhula bhoksini nawo ngomna umgabe engcenze yifridge
ngubambe kancane lapho ngubambe kancane lapho mnumzana Ngulube isikhathi sesingani asikho silabanye abalaleli abasecingweni lapha ungathi nje fahla usitshele ngokutshengisela
into ekhona sicelile kuhulumende ukuthi akakube lokukhulumisana kule ngqondo ngoba indlela abantu abafangayo abantu ngaphela ezibhedlela isikhathi sithiwe ngumuntu akatshangirayo i-accident okutshengisela ukuthi izibhedlela the-machinaries eziku-ICU zi-dilapidated akula medication into esiyishoyo ukuthi we are losing more than 10,000 people every month baza kuthi ye siyakutshengisela inkosi engekupheleni kwenyanga siyakutshengiselela we are going to do ama-demonstrations ukufa ukuthi singasesabi ukufa asikwesabi ukufa because
ungazike ukuthi uyengena streetini wenze ukuthenzeni ungagulu yafa ula mike ezibhedlela so abantu bakithi bonke abantu they are forthcoming for a demonstration we are going to sit in town singasuki sihlale one day ukuze kulungise izinto ngoba atsho ukuthi sikhuluma la uhulumende kasilaleli kodwa nxa uthiwa kulokubulala uzabulala 200 rand lezo kodwa amazomhlaba azangenela asincedise ngoba ungena streetini zangena ngalokudubula uzadula njengoba uchiwa ukuthi uthengile izikhathi zokudubula abantu uzadubula ngoba ungayisibufayi kuphi wangcono ufo abantu abayi 200 kulokuthi kufe 200 ilizwe lilungiswe kulokuthi kufe 10,000 every week abantu besifa ngenxa yokuthi akula mithi ezibhedlela siyabhikitha siyangena ezitradini aso sesabe ukuthi uthi siyabulawa ngumuntu siyangena inyanga leyo izaphela nzima vele
mhm hayi sibongile kakhulu ube lobusuku obuhle mnumzana
hayi ngiyabonga ngani ngiqhubeke kusemsebenzi.
Okay, thank you so much, Mavelasa. That was one of the candidates that took part. We also have Mr. Ndlovu standing by, Mr. Edwin Ndlovu. We'll be talking to you, Mr. Ndlovu. First, let's take our caller, Mavelasa.
Hello, caller.
Hello, Magadie.
Ai watiri waditi nokchinga midza iyi muchirongo. Watiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Inini ndiri kuborodheo muHarare.
Ehe, kwakamira sei iko kuborodheo kuHarare uko?
Ah, marwadzo, marwadzo anyanyisa.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mapinda mudandaro.
Atichambozwa kuti tinorarama sei neupenyu hwatakurarama muno muZimbabwe.
Mhm.
Izvozvi ndikakutaurira kuti hatina kana magetsi kubva makuseni. Anoenda takarara, odzoka takarara. Izvezvi pandi kutotaura nemi ndiri kutobika nemacardbox izvezvi nekutobika nechikafu chamangwana chokurara ndakabika ndozopa vana saka ende chikafu chacho chatiri kurarama nacho pari zvino isadza cheta hakuna chimwe chatokwanisa kurarama nacho nekebhiji ratirikutenga $8
muri kubata mabasa api esisi ikoko
ndoshanda mumba paya dhipapo.
Saka muri kutambira mari yakamira sei uyezve imimi munorarama sei zuva nezuva?
Tukupiwa 200 bondi iyoyi asi kuti uti inokwanaina kuti shuga yapa $17 ezvinozvi. Kuti uchiikwanisa kuti unotsvagira kana vana raisi hazvichaita saka taakungotenga hupfu hupfu wachona uri pa$17.50 bondi. Saka takushaya todiska ukangokwanisa kuwana hupfu ihwohwo nekebhiji kuti uchitenga mafuta kuti $35 2 liters hazvichaiti apo ndinorarama nevana vatatu saka ndaitiwo since ipapo ndandakawanawo chimunda mashonaland west uku izvozvo takapiwa notisi yemusi wa20 June this month saka tikuzoti ndowataimborimawo chibage tichiwanawo kurarama tichipawo vana asi izvozvo takanzi ibvai ipapo asi onzwa mai nhingirikini yamebho chinomuona kuti hanzi madzimai vari kugarira maoko hamusi kurima torima kupi izvozvo takatorerwa maofareta ese minda takatorerwa torima pai pacho
apa imi manga makapiwa munda uyu nehurumende here uyezve vakunyorera indiani
takatopiwa nehurumende amugabe tikatoenda kunotopiwa maofareta kwaga kwachief zvimba ndokuti takatopiwa maofareta iwawo
saka pari zvino zviri kunzi chii
izvozvo zvava kunzi ibvai musi wa20 June this month
itsamba iyi yabva kunani
takatobudisa maofareta vanhu vacho vakaya vachitaura nesu vangongori musivi tisingazoti ndaanani vachingova nemapurisa vangonzi bvumai kusaina apa saka inini sinsi ndiri kuno kubasa panogara mai vangu pamba ipapa vakatonditi mhanya neofaretawo nezviri kuno ndokunotomhanya ikoko kunoona kuti chembere zvakamira sei kwakutonzi aiwa sainai apa ndakanosvika ndichinosainiswa nemapurisa vanga varipo vari 7 saka izvozvi zvimai vangoriko ikoko tini ndiwane kutsvaga oshuga ndiri kunoko.
Aiwa, inga itori imwe nyaya iyoyo, tichazokufonerai kuti munyatsotitsanangura kuti pakamira sei panyaya iyoyo. Asi saka imi munoti zvoitwa sei panyaya yezveupfumi zvitanzwa vamunangagwa nhasi vachiti kuchange kuine mari yemuZimbabwe zvingabatsira here izvi?
Isusu mari ika hatisi kutomboida tikutoda mari iri kutaurwa naachamisa maus iwanhu atinotoda nekuti amunangagwa pakaiswa mabhondi avo avaivepo vachitotsigira maya mabhondi achiitwa ezvinozvinotitaurira kuti hanzi tauda kunzwa imwe mari kwaibhondi ratikushandisa imari yekupi Handi mari yemuno muZimbabwe ndo vakaisupporta kuti ivepo vari vese naamugabe. Nhasi unoona kuti handi hatishadi tisa kuita imwe mari isi hatitomboidi. Tikuda maUS ndo hatikuda ende amunangagwa vacho nekabhineti yavo hatichatovadi. Tikuda kuchamisa apindewo tichinjewo tiite umwe upenyu noti vedu wee tiri kusafa kuZimbabwe. Izvozvo vana vangu havachaendi kuchikoro.
Vangani vana venyu?
Ndine 3.
Aiwa, mashoko makuku tu chaizvo. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa, asi ndichakubatai tichinge tapedza programu mumbotiudza panyaya iyoyi yemaofa leta amaa muri kutaura.
Nyaya yemaofa leta yakatooma zvokuti musi wa20 ka ene ndikatofara mukatondibata nditoriko kumunda kwacho chaiko nekuti zvakatooma ende vanosvika vachiputsa dzimba dzevanhu vanogara panze. Asi takatopiwa zviri pamutemo kwaDA. Kwamurombedzi.
Aiwa, tichakubatai, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Nemiwo mukatibatsira kuti vanyika yese gonzwa kuti amunangagwa vabve havo vaende nekuti tatambudzika navo isi hatichazivi zvokuita.
Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka. Bye-bye.
Aiwa, nemiwo.
Chris, we're hearing there from our caller who is actually based in Harare. She says she works as a helper at one of the houses in Borodo, but she's lamenting that the pay that she gets is not enough to buy food for her kids. And also she was talking about an issue that has happened in Zimba, where she says she was allocated a piece of land under the Mugabe regime, but she just received a letter notifying her that they have to vacate by the June the 20th, as she says. So we'll follow up on that one.
Okay, sad things happening. We have Mr. Edwin Ndlovu. Mr. Ndlovu, welcome to the show.
How are you?
Fine, fine, thanks. Can you tell us how is the economic situation affecting you personally?
Yeah, my brother, we are in trouble. First of all, there is no electricity in the country. We are in the darkness since yesterday, and you were trying to call me. I was not reachable because the phone had no battery. The battery had died. To dash to town to try and charge the battery. That's point number one. Point number two, there is no fuel. You cannot travel where you want to. They are just winding queues, people queuing for petrol, which is going up daily. Basic commodities are now unaffordable. As of today, there is no bread. The bakeries, they are not producing any bread. I understand they want to increase the prices. Today, only one Bakers Inn was supplying shops. Lobels and Proton did not supply. I understand they want to increase the price by tomorrow. Also, other basic commodities are going up daily. For example, on Wednesday, I bought a tin of baked beans, cool at $4.99. Today, the same tin is $16.60. Therefore, no employee, no individual can afford to buy these basic commodities. We are in trouble in Zimbabwe. The problem is the leadership. There is leadership vacuum. The regime which is supposed to lead us is failing dismally. Therefore, we are calling, really, from Mnangagwa to step down and the transitional authority takes over to make sure the people of Zimbabwe maybe can live a better life. Because as we speak now, people are suffering. They cannot afford basic commodities.
That's very sad. But Mr. Ndlovu, I know you are an activist yourself. We saw in January when things went bad, people took to the streets. But now people are just lamenting. And is there some kind of fear that people, if they try to protest or at least have their voices heard by the government, are they afraid now?
No. People really are not afraid. As you might be aware, I belong to MDC political party. We're just having our Congress recently. We're busy with our Congress. After our Congress, we had bereavement in the party. One of our members, Member of Parliament, Vimbai Tsvangirai, passed on. So we're preoccupied with the burial. After this, definitely the party will sit down and organize the stairways and strikes. We must speak. We are not afraid of anyone. We know the regime have bought weapons to attack an armed civilians. We don't mind. Definitely we'll go to the streets in the near future. That one is on the pipeline.
Okay. Thank you so much for joining us, Mr. Ndlovu. Have yourself a good night.
Thank you so much.
Thank you.
Bye.
Bye.
Mm-hmm. I understand we have a caller. Hello, Courtney. Hello, Courtney.
Yes, Mukesh.
I what did what did Magadigo?
Oh, I did go. I in that is considered a good message. The coming air from the South Africa, the Botswana, and
so writing.
I have been to this one or two.
Tauraitins wemauti gaga ganguwa edu ya shumu.
Na chukumbo kutu mboito wana zora wenchitivaizo wane zimbabu wa risa tafika wa zidyo usha niso maro ori zine ni raichichi zewa zawa kwa niso mbura wa mwano wa mwaka maka. Mwono zandri kishu driver wano kek tia wano driver wa kek mbibu wa matex kuno maana zimbabu wani kara wachi seme esa wachi niwa zuraiti ansa wini pa matex mandu pa mandu.
Aiwa pakanaka tichazokubata ikuseri uko totaura kuti togadzirisa kutoisa program yacho rini.
Program yakaita seyombuni bata ndazvitaura nebudiso vano zvimbabo kushandiso zvinhu zviri zvinonyadzisa chwanza kuvepo.
Aiwa pakanaka mukoma muve nezuva rakanaka. Bye bye. Okay, Chris, we have a very interesting caller right there. He says he's a taxi driver, although he's not really talking about the economy. Mm-hmm. He says there's an issue that he would like us to tackle, a hygiene issue, where he's saying you'd like to teach some Zimbabweans the use of roll-on. So we will oblige him and have such a program maybe on a Friday when things are not so hectic.
Oh, that's quite interesting. Yes, hello, mlaleli lapha osecingweni. Siyakwamukela kuhle. Yes, khuluma lobani?
Masuku bani?
Masuku ungapi kwaMhlanga?
Enkabazwe mnumzane.
Oh, Enkabazwe lapho. Kunjani? Anti indawo kuthiwa iyagodola kakhulu, yake yahlatshelwa ngumatabile.
Khathesi vele sokusukumile umkhando omkhulu kakhulu.
Hey, bantu, akusitshela, akusiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Hey, mfowethu, into ebuhlungu ukuthi ilizwe lethu selilingelinye ilizwe selithene leZimbabwe ningake liyayazi okwamanje. Ndisenkingeni enkulu kakhulu baba. I was listening to our president ekhuluma ngokuthi we have got these unscrupulous business people abakhweza ama. You understand? Those some of the sentiments into ezisibuhlungu. Ngoba from the look of things ngakhangela kathesi njengami nendlala enkabazi. I'll mention some kind of ama retailers esilawo, they are aligned to him. How can they be scrupulous when they are aligned to him? Bathengisa izinto zakhona akhuluma ngazo ukuthi those are scrupulous. Remember some other time wakwaphuma lapha omunye umngane wakhe businessman besilisinkwa estrateni evula amabheka. The same person is selling those commodities with high price, which automatically translates with this has nothing to do with being unscrupulous. And if you look at it, into the Zimbabwe zonke, I'm a business people, ubani is supposed to be aligned with ZANU-PF. Answer my question, who are those unscrupulous business people abayenza kono kongo? I don't remember, mina. Sadezi nga uchele uti we've got, I'm a place, siya ubo zishabani, we've got the 40 supermarket, yes, friends, with a lot of mines. So these people are trying to I was just making a rough estimate in Kailan Jema shop. I think I've talked to someone sometime. I think who keeps in any. I'm to realize in a list of pharma commodities. You cannot find a civil servant, a pillar of interest in 7, he rise, it's $40-something. It's unbelievable. Understand?
Yeah.
A civil servant, who's a pillar, and poop $20-something.
Mm.
A tissue paper going for $34, a tissue paper for rolls. Imagine. Mm.
Hey, ah, kunzima kakhulu. Mnumzana Masuku, kutsho ukuthi sesizaxoxa lawe kumalanga alandelayo ngoba hayi isikhathi sesidliwe ngumangolo.
Ngiyabonga kakhulu mntu.
Hayi, lati sibongile. That was our last caller, Marvelous. he was just giving us a roundup of how much things are costing. Mm-hmm. That's it for tonight, Zimbabwe. Let's meet again sometime soon. My name is Chris Gande. Good night.
I'm Marvelous Mplanga Nyahuye. Have a very good night. Bye-bye. And a good weekend.